dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti imbomira kuramba ichiwedzera zvikwereti zvayo dzichiti kuramba ichiita izvi kunokanganisa budiriro yenyika pamwe nekuita kuti nyika irambe ichinyimwa zvimwe zvikwereti nemasangano anokweretesa mari. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa dare reparamende svondo rapera nemutevedzeri wegurukota rezvemari vadeft munangagwa kuti chikwereti chenyika chiri kuramba chichikura uye chadarika mabhiriyoni 10 nemasere emadhora ekuamerica kana kuti US $18 billion. Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti chikwereti chenyika chiri kuramba chichikwira nekuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuwana mari yekuti ibhadhare zvikwereti zvayo zvichireva kuti zvikwereti izvi zviri kubereka.
Zvimwe zvikwereti zvacho ndezvekuma90s, zvimwe zvikwereti zvacho ndezvekuma80s. Saka nokuda kwezvakawanda wandawo zvinenge zvichitika munyika tisati tawana mukana wokuti tibhadhare mari, saka inotoramba ichikwira. Asi tine chivimbo kuti izvezvi chirongwa chiri kuitwa nehurumende chinobatsirwa neveAfrican Development Bank chichibatsirwa neaimbo vemutungamiri wenyika vachisano vekuMozambique inokwanisa kuti Zimbabwe iwane mukana wekuti ibhadhare zvikwereti izvi kuti ive inokwanisa kuti iwane concessionary lending.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti nyaya yechikwereti chenyika yekuti chirambe chichikwira inototyisa, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika.
Kana vachitoda kuongorora kuti mafiga dzakanyatsomira sei, ngatimbomirai kuwedzera zvimwe timboongorora toziva kuti zvakamira so, toona kuti nyaya yacho yezvikwereti iri kugadziriswa sei, tomborarama nemari yatinayo zvinoenderana nezvatinokwanisa kuita senyika. Tisaramba tichingowedzera chikwereti pamusoro pechimwe zvanetsa vanotevera vanongozongozvarwa vari muzvikwereti.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana nyika yakakundikana kubhadhara zvikwereti zvayo sezviri kuitwa neZimbabwe zvinokanganisa kukura kweupfumi pamwe nenyika pachayo.
Nyika haizombofi yakakwanisa kuvandudza upfumi hwayo zvikwereti zvayo zvingava zviri muZimbabwe nezvekumhiri kwamakungwa zvichikura, nokuti upfumi hunenge kuchitotorerwa mari nezvikwereti izvozvo. Zvekare nyika inenge isingakwanisi kunge ichikwereta mari kuti ikwanise kufambisa zvimwe zvirongwa zvayo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo zvikwereti zveZimbabwe zviri kuramba zvichiwedzera nemhaka yekuti nyika iri kuramba ichiita zvirongwa zvebudiriro ichishandisa mari yekukwereta.
Zvinonzi dambudziko pakuti tikukwereta mari nemainterest rates ari pamusoro, nenyaya yekuti titori nemari yazva tagara tiinawo kare yatisiri kukwanisa kunge tichidzosera. Saka becomes very expensive kuti tinge tichikwereta. But of course hurumende inenge ichiita hano haina mamwe maoptions akawanda apart from kukwereta mari or even kushandisa matax revenues kana even kutocreata imwe mari.
Pane nhaurirano dziri kutungamirwa nevaive mutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano dziri pamusoro pekutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo, asi America inonzi yakabuda munhaurirano idzi ichinyunyuta nekusafambiswa kwainoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Asi hurumende yakati haishaiswe hope nedanho reAmerica iri, ichiti America inofanira kudzidza kuti isapindire mumatongerwo edzimwe nyika.